Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 5, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakawanda vokurudzira Sadik kuti itungamire nhaurirano kugadzirisa matambudziko eZimbabwe okonzera gakava pasi rose. Magweta maviri ainge asungwa achimirira nhengo mbiri dzeTriple C dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi opuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mapurisa anoti asunga munhu ari kufungidzirwa kuti anga achiponda vanhu muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe bato riri kutonga muSouth Africa reANC riri kumira nemutungamiri wenyika akagadzwa nezuro vaEmmerson Mnangagwa, vakawanda muSADC, African Union, EU nedzimwe nyika dzakabudirira vari kuratidza kuti havasi kuwirirana nekusarudzwa kwavo. Nekuda kwebopoto iri, vamwe vari kukurudzira SADC kuti itungamire nhaurirano nekuti sarudzo dzine mutauro dzave kutyirwa nevamwe kuti dzinokoka mauto kuti apindire sezvakamboitika muZimbabwe pakapidigurwa hurumende yamushakabvuva Robert Mugabe nemauto. Mauta anonzi nevakawanda anotonga nepfuti nedemo. Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Mukuedza kusimbaradza ukama neZANU PF nehurumende yavamunangagwa, munyori mukuru weANC vafikile Mbalula, avo vakange vari paurongwa hwekugadzwa kwavamunangagwa nezuro, pamwe nemutungamiri wenyika yavo yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa, nasi vaita musangano nevakuru vebato reZANU PF muHarare. VaMbalula, avo vanoti vanotsigira ZANU PF nekuti yakarwa hondo yerusununguko, vabva vazoshanyirawo nzvimbo iri kuvakwadura renhoroondo yechimurenga yenyika dzemuAfrica, kana kuti Museum of African Liberation. Vaudza vatori venhau kuti dura iri rakakosha zvikuru.
It's very important in terms of preserving our heritage. So we have seen the collection of data.
Chirongwa ichi chakakosha zvikuru pakuchengetedza nhaka yedu. Taonawo kukokwa kwakaitwa nyika dzakagurirawo zvisununguko nemutungamiri wenyika kuzovawo nhengo dzechirongwa ichi.
Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muhofisi yemutungamiri wenyika vaSimbarashe Mbengegwi vaudzawo Studio 7 kuti South Africa neZimbabwe dzine ukama hwakakosha kubvira panguva yakarwirwa rusununguko nenyika mbiri idzi.
NeANC tinobva tose kure, takagwa pamuchete mabattles akafanana mumatrenches tatiri tese imomo. Isu patakawina rusununguko muna 1980 ndokubva tavabatsira kuti ivo vawane ukuru.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vashora kushanya kwavamBalula munyika vachivapomera mhosva yekushandiswa neZANU PF kudzikisira chiremerera cheSADC.
Atori mushandi munhu akatopuwa mari basa rekuti aende kuSADC kunotra kuita undermine position yeSADC. Tinozvishoropodza zvikuru tichibva kunyore mukuru we African National Congress vanovavamBalula kuti vari kudzikisira musangano African National Congress, vari kudzikisira mavalues nemaprinciples epan-Africanism nemaitiro avari kuita ekushandira bato reZANU PF achitora divi zviri pachena.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zempe.
Nokuti mBalula unouya muZimbabwe, nyangwe asati auya muZimbabwe waituka rudzi rweZimbabwe, vanhu veZimbabwe vari kuumburudzana no utongi husiri hoho jekerere huri muZimbabwe achiva tuka kuti zvimbwasungata zveAmerica. Iye Mbalula uyu unopinda papi pamavara ari kutaura iwayo? Nokuti vanhu veZimbabwe vari munyika yavo, vanhu veZimbabwe vanenge vachimburudzana musarudzo dzakajeka dzokuti vashare hurumende yomunyika mavo. Saka Mbalula kana achitaura kuti vanhu vanokukwidza muZimbabwe vanhu vanomiririra America, urikero yava kuti kudii? Hazvina maturo zvinhu zvakadai zvaari kutaura.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vakurudzira kuti SADC iite mutongi gava pakugadzirisa dambudziko remuZimbabwe.
SADC inofanira kugara pasi nevemapato makuru aya maviri aya anoti ZANU-PF nesisi kuti vagadziridze, vatwasanudze mitemo yezvesarudzo, kuti sarudzo dzinoitwa sei pamutemo. Saka panoda kuitwa macomprehensive reforms kuitira kuti tisava necycle yemadisputed election, because kana cycle iyi ikazoitika zvinenge zvisina kunaka kuti tizoona vamwe vanhu vasiri mapoliticians vachiti mapoliticians ese makonewa ende nokuti imi makonewa isu takutonga.
Pavatungamiri vese vemusadak neAfrican Union vakakokwa, kwakangouya vatatu vanoti vekusouth Africa, Mozambique neDRC chete. Kugadzwa kwavamunangagwa kunonziwo kuchapa kuti kubviswa kwezvirango zvavakatemerwa pamwe nevamwe vavo neAmerica nedzimwe nyika kunetse. Zimbabwe inonzi ichanetsekawo kuti ikanganirwe zvikwereti zvayo, izvo iri kutadza kubhadhara kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ayo anoti anoda kubatsira nyika ine utongo hwejekerere. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu vaDag Coltart navatapiwa muchineripi vanowa nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakasungwa nezuro muHarare vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vaviri ava vakasungwa vachimirira nhengo mbiri dzebato reCCC dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi muHarare. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaDennis Mangosi vapa mutongo uyu mushure mekunge vachuchusi vabvumirana nemagweta evaviri ava kuti vapiwe mukana wekubvisa marriage batiso. Rimwe remagweta evaviri ava vaJeremiah Bhamu vati vaviri ava vanzi vadzoke kudare musi wa20 gumi guru.
Vanzi nedare vabhadhare marino kwana zana remadhora kuAmerica kana marino enderana nemari iyoyo iri yemuno muZimbabwe. Vozodzoka zvakare musi wa 20 October wegore rino kuti nyaya iyi izogurwa. Dare roda kuongorora pakati papa kuti kusungwa kwavakaitwa nekuchengetedzwa kwavakaitwa muusungwa zviri pamutemo here.
Vaviri ava vari kumirira vakasarudzwa kuita kanzura weGlenora Ward 26 vaumbira ishe nhende uye vasanele mukushane. Vabhamu vati vaColtart navamuchineripi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuti vakavhiringidza mapurisa kuti asaone kana kutaura navanhende navamukushane.
Magweta aya anga ari pakati kuita basa ravo. Vanga vaine mashoko avanga vaudzwa nana chiremba ekuti womberaishe nasanele vakanga vasingakwanisi pautano hwavo kuti vange vachipfunzurudzwa nemapurisa panguva iyoyo. Ndivo mashoko avakaturira kumapurisa kuti izvi ndo zvataziviswa nana chiremba, ndo zvakasakisa kuti vabva vasungwa. Saka isu semagweta tiri kuti masungiro aya nemashandiro aita mapurisa aya kwakumbunyikidza nekuvhiringidza uye kutadzisa magweta kuita basa ravo.
Vabhamu vaisawo zvichemo zvishanu pamberi pedare zvinosanganisira chekuti kusungwa kwemagweta aya kwaive kunze kwemutemo.
Ndo chimwe chichemo charisa pamberi pedare kuti mukuenderera mberi nekuvhiringidza kodzero dzevanhu havana kutadzisa magweta chete kuita basa, asi mapurisa azoenderera mberi nekuvhiringidza uye kuchikora kodzero dzaombera inasanere dzekutamirwa nemagweta avo avanoda, nekuti saizvozvi vari muusungwa hapana ari kuvamirira.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vati zvinosuwisa kuti magweta anosungwa achiita basa rawo.
Zvinhu zvakaipa chose, zvinhu zvinosvibisa zita renyika, zvinhu zvinonyadzisira nyika, zvinhu zvakaipa chose. Nekuti kana magweta akusungwa achimirira kodzero dzemaclients avo, ko kuzoti maclients acho.
Mutauri wesangano rinomirira magweta munyika reZimbabwe Law Society vaRichard Chidza vati sangano ravo rinoda kuti nhengo dzaro dziite basa pasina kuvhiringidzwa. Zvichakadaro, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira vanhende navamukuhlane avo vakapambwa nemusi wemugovera. VaChamisa vati zvinosuwisa kuti vanhu vangapambirwe nyaya dzematongerwo enyika uye vanoda kuti nyaya iyi iongororwe nemapurisa. Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kutoongorora nyaya iyi mushure mokunge paita vanhu vakamhanara kuti vanhende nevamukuhlane vainge vasiri kuonekwa. Vatiwo havatarisire ani nani zvake kusanganisira magweta kuvhiringa mapurisa apo anenge achiferefeta nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa asunga Tando Lenkosi Ndlovu ari kupomerwa mhosva dzekuponda vanhu vashanu pakati peguta reHarare kubva musi wa28 Nyamavhuvhu kusvika nezuro. Anonzi mushure mekuvaponda aibva abika nekudya matumbu avo nedzimwe nhengo dzemuviri. Ari kupomerwawo mhosva yekuponda vanhu vatatu kuvulawayo muna 2021. Mapurisa anoti haana umbo hwekuti aiita izvi nekuda kwekuromba. Sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Network rinoti rinotsigira danho ratorwa nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHelen Suzman Foundation rekukumbira dare remuPretoria kuti ripe mutongo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits zvisasungwe nekudzoserwa kumusha. Izvi zvinotevera danho rakatorwa negurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi rekupikisa mutongo wedare repamusoro wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvimbobvumidzwa kugara munyika iyi. Nyaya iyi ichiri kugadziriswa sezvo South Africa yave kuti ngavadzoserwe kuZimbabwe. Hurumende yeSouth Africa inoti sezvo yapikisa mutongo wakambopiwa zvave kureva kuti wambosendekwa. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vusumuzi Siwanda.
Helen Suzman zvavaiita kuenda kukoti inyaya yekuti vari kuona kuti sezvo court order yavakawana muna June, pavakamira koti muna June, yakataura iyo kuti aiwa yangaitaura kuti vanhu nguva yavo yawedzeredzwa, sezvo pakaitwa appeal and Home Affairs iri kuoneka kuti aiwa inenge isiri kuita zvekumhanya zviya zviya kuti nyaya yacho inzivikane, zvinoreva izvo kuti pari zvino vanhu ava vangagona kungosungwa vodhipotwa nenyaya yekuti mazekuti avo haasi kushanda. Saka zvavari kuedza kuita inyaya zvokuti iri nyaya yekuti ingangonzivikanwa chero pane gore rinouya, zvinoreva kuti pakusvika muna December munova mune pakawedzerwa kuti vana veZimbabwe vagare muno. Saka kubva ipapo vana veZimbabwe vanenge vatisina mutemo unodzivirira kuti vasunge vadhipotwe. Ndo saka Helen Suzman ichienda kubikienda kukoti zvekukurumidza nekuti rida kuti pave nemutemo uchataura kuti aiwa kusvika nyaya iyi yapera kumakoti hapana munhu anofanirwa kusunga odzoserwa kuZimbabwe.
Imi sesangano munoona sei danho iri ratorwa sangano ire Helen Suzman Foundation?
Idanho risina zvaro kuipa chero iri nyaya zvayo yekuti vaivinga on an urgent basis, inogona kuti kukoti varambe kuti vainzwe on an urgent basis nenyaya yekuti zvino zvonzi aiwa pane mutemo wakaiswa naminista unoti kusvika muna December vanhu vemazpt havafaniri kusungwa kana kudzingwa munyika kana kumabasa. Saka ichocho chinogona kuva icho chinhu chingavakanganisa, nekuti vaenda vakanoita application yavo on an urgent basis kuti imbukane muti wa 18 asi vanogona zvekare kuti vataure kuti aiwa chero vanga vaenda on a normal basis hayaizwika before muti wachi muti wa 31 December saka maybe vanga zvisingabatsiri kuti vaende on a same urgent basis nekuti chavari kuda kuti nyaya itaurwe pachine nguva vasati vasvika pakuti kana vakuenda muna December zvinonzi gomanga makamirire nguva yese
munoona zvavaita izvi zvichibatsira here zvizvarwa zvezimbabwe zviri pamazep permits
izvi zvaitwa izvi tinoona kuti zvingabatsira hazvo kuitira kuti vanhu vaemazepiti vasasungwa kana koti ichinge yabvuma kutorera nyaya iyoyi nekuti zvinenge zvichireva kuti panenge paane koti order yavanenge vagona kunge vakatakura uye vachishandisa kana pachinge paakusungwa vanhu
sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr Vusumuzi Swanda vari parunhare muSouth Africa naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7. Zvichitevera kugadzwa nezuro kwava Emerson Munangagwa semutungamiri wenyika kwemakore mashana anotevera, vamwe vechidiki vanoti vari kuona rima chete muupenyu hwavo nekudaro vave kuronga kubuda munyika. Kugadzwa kwava Munangagwa hakuna kutambirwa nebato guru rinopikisa reCCC. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Pavakatora mhiko nezuro, vaMunangagwa vakavimbisa kugadzirisa nyaya yeupfumi nekubatana munyika. Asi vamwe vechidiki vakawanda vataura neStudio 7 vanoti kudzoka muutongi kweZANU PF kunoreva kuti vacharamba vari munhamo sezvo vasina chivimbo chekuti hurumende yebato iri ingachinja mararamiro avo iye zvino kana yakambotadza kuzviita mumakore ose adarika. Mumwe vechidiki anoti vechidiki vakawana mikana yekubuda kunze kwenyika vaitambire nemaoko maviri ndimuzvare Evelyn Chabikwa vanove mudzidzi pachikoro chedzidzo yepamusoro-soro cheMidlands State University.
Zvino ndofunga kuti ipfungwa yakanaka nenyaya yekuti most of my youth acho mazhinji acho magraduate aiye kuti vapedza kuchikoro and then mabasa hakuna and also you find out kuti economy yemunomuka is not supporting kuti have any growth instead tichingoita hand to mouth.
Asi muzvare Evelyn vanoenderera mberi vachiti kubuda kwevechidiki munyika kunogona kudzorera kumashure kubudirira kweZimbabwe.
But at the same time, wo zvinenge zvichikosta nyika yedu because tinenge tichirasikirwa ne the generation is supposed to step in after this saga zvingori zviri patu.
Muono wamuzvare Evelyn uyu unotsigirwa nemumwe wechidiki vati nasheta dzaushe vemuHarare.
Nhau dzekubuda idzi dzinoenda nekuti wakamira papi. Kana une chauri kuita panguva iyoyo chiita kuti chine pundudzo chinoita kuti tiendere mberi, hongu handina tarisiro kuti ndibude. Asi kana chibva wakatarisanisa muvazhinji edu vakapedza zvikoro vasati vane mabasa, tarisiro yakawanda ndeyekuti vabude so that vanoona a better living outside the country.
Asi mumwe musikanawo wechidiki muzvare Nolin Maya vanoti kumhanyira kubuda munyika kunogona kusaunza pundutso muupenyu hwevechidiki sezvavanenge vachitarisira.
Into to my youth, we must not lose focus. Tinofana kuramba tine focus yedu. Chaunofana kuziva ndechekuti uri kuitei kuti uwane something. Chii chazokupa pfungwa yekuti utize munomu? Wambotira here munomu ukatadza kuwana something chinokwanisa kukupawo mari? Saka kune vane pfungwa yekugara munomu, ndinoti ngatirambei takadaro, tifokase nenyika yedu, towana mahasos anotipa mari tiri mukati meno nyika. Kuna vamwe vari kutozviita vari muno munyika, ko isusu totadza nei kuzviita?
Asi vaVuso Mhlanga vanove baba vechidiki vanoti havo havafunge kaviri vakawana mukana wekunotsvaga mafuro manyoro.
Handibuda kukunyeperei. Ehe, kana chizvira ndingatanga kutobuda mhuri yangu yozoteera. Asi kana paine mukana wekuti ndinobuda nemhuri yangu pamwe chete, tinobuda hedu toenda. Because zvemuno zvakutoda mabhuru anodhonza. Every day is struggle muno munyika. Mararamiro is from hand to mouth.
Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nedzoupfumi vaYoungston Dzikiti vanoti kutiza munyika kuri kuita vechidiki kunokonzeresa matambudziko akawanda.
Dambudziko rekutanga, pfungwa dzedu, pfungwa dzevana vedu vanenge vadzidza mauniversity vese vari kubva vabuda voenda kunze nemaskills iwayo, vakuenda kunodevelopa nyika dzekunze isi nyika yedu ichisara isina development. Then rimwe dambudziko zvakare xenophobia aiitika kuSouth Africa. Tiri kuzoona zvakare zvichiitika kubotwana vana vemuZimbabwe vari kudzingwa. Then chechitatu tiri kuona zvakare kuti kubuda kwekuita vana munyika vachienda kunze kwenyika kuri kukonzera kuparadzika kwemhuri.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti vechidiki ava havana mikana yakawanda yekuzvipundutsa nayo muno munyika. Naizvozvo vanozoona kuti kunotsvaga mafuro ari nani kunze kweZimbabwe kuri nani vachiri nesimba kudai. Gore rapera, sangano reZimbabwe National Statistics Agency rakabudisa gwaro rairatidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisingagari munyika zvinofungidzirwa kuti zvingangoda kusvika kumiriyoni imwe chete 908,913. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu ava vanogona kusvika mamiriyoni mana kana kuti 4 million. Vechidiki vari pasi pemakore makumi matatu nemashanu vanonzi vanodarika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 67%. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti zvombo zvayo zvekudzivirira kurwiswa nemuchadenga zvadonedza ndege dzemhando yemadrones nhatu kubva kuUkraine dzanga dzichida kurwisa guta guru renyika iyi reMoscow. Meya weguta reMoscow vaSergei Sobyanin vanoti hapana munhu akuvara kunyange chimwe chitoro chatsemurwa rimwe divi padonedzwa madroni aya. Russia inotiwo yadonedza imwe droni yekuUkraine mudunhu rayakapamba muna 2014 reCrimea. Vamwe vakuru vekambani yekuSweden inonzi Lundin Oil vanoti sachigaro wavo vaIan Lundin nemumwe mukuru wekambani iyi vaAlex Stender vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzehondo zvichitevera kupondwa kwevanhu muSudan. Vaviri ava vanonzi nevachuchisi vaitsigira mutungamiri weSudan akazopirigurwa nemauto vaOmar al-Bashir mukutyora kodzero dzevanhu. Mukuru ndodzokorora, vakuru ava vanonzi vaitsigira vaAl-Bashir nechinangwa chekuti vapiwe basa rekuchera mafuta ekufambisa dzimotokari. Asi vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vateereri, musakanganwa kuti Studio 7 inobuda muvhuro kusvika musi wesvondo manhau dzatinokupai manheru oga oga, kuchitiwo muvhuro kusvika chishanu panhau dzamunokwanisa kuwana mangwanani oga oga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele uzulu izolo egcotshwa eHarare ukuba uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili esebenzisa idola leZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngezinye ingcwethi ezithi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ndawonye ledola leMelika.
Tine urombo vateereri, manga mukateerera kunhau dzanga dzichitaurwa pamusoro peupfumi dziri mururimi rwendevele. Iye zvino regai tikupei mururimi rweshona. Apo guruva resarudzo radzikama zvinhu zvave kudzokera pazvaive sarudzo dzisati dzaitwa, vakawanda munyika vave kutarisa kuti upfumi hwenyika huchatorawo gwara ripi. Sarudzo dzisati dzaitwa, hurumende yaizvirova dundundu ichiti yakwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation, kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzaipokana nazvo dzichiti hurumende iri kuzviridzira hwamanda ichiziva zvayo chokwadi mumamiriro eupfumi hwenyika. Izvi zvinoburitswa pachena nenyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu avo vanoti
Minister of Finance pavaka presenta midterm fiscal review eva review budget vakaita chikuruku vakatiratidza kuti zvinhu zvinonga zvakamira zvakanaka. Kwaakutipa document rakarine 8 mapages, kwaakuviga information zhinji mudocument rakarina 52 pages. Zviri mudocument gwaro iri re 52 pages zvinoratidza kuti budget redu renyika ratakutarisira kuspenda 2023 is now $25.6 trillion, asi isusu tine budget rakaapruva reparliament re $4.5 trillion. Zvoreva kuti mari yatakuzospenda senyika is more than 5 times yakaapruvwa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti sezvo sarudzo dzapfuura Hurumende itsva yakagadzwa inofanirwa kuchiisa simba rayo mukuunza kugadzikana kusingaperi muboka rezveupfumi.
Rabasa kuti hurumende nyowane ichishande kuunza mareforms anounza lasting stability and sustainability kuekonomy, mamacroeconomic reforms anobata nyaya dzefiscus or the fiscal policy. Tunofanira kucontrola public spending, especially non-productive spending. Izvo zvakakosha kuti zvinge zvichigadziriswa.
Ukuwe imwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanotiwo kana nyika ichida kuti upfumi hwenyika hugadzikane nekusingaperi, hurumende yemutungamiri akagadzwa nezuro vaEmmerson Mnangagwa inofanirwa kushanda zvakasimba kuunza chivimbo mubandiko reupfumi.
Kugadzikana kwakaita zvinhu muZimbabwe kunyaya dzezvematongerwo enyika kuchange kuchipa chivimbo kuna avo vane mari dzavo kuvandudza mabhizimusi avo, pamwe zvichizenge zvichibetsera kuvandudzawo upfumi hweZimbabwe, kana kuti vamwe vatsva vane mari dzavo vachange vachizouyawo muZimbabwe vachirima mari dzavo, nokuti vanenge vanga vakamirira kuona kuti sarudzo idzi dzichafamba sei. Uchapinda ndiani? Zvirongwa zvake uchapinda iyeye zvichange zvakamira sei? Zvakasiyana sei nezvirongwa zvapfuura?
Asi nekuda kwekuti hurumende yaingovepo ndiyo yakadzoka mushure mesarudzo, uye kuti sarudzo dzacho hadzina kutambirika zvakanaka nemanga mapoka, muzvinafundo mugano vanoti izvi chete zvinogona kukanganisa tarisiro yeveruzhinji iyi.
Saka zvinounza matambudziko mazhinji, nekuti vazhinji vanoziva kuti Zimbabwe yanga yachiita iya inonzi debt resolution meetings, yanga yachitungamirwa navachisano napresident African Development Bank vaibatsira Zimbabwe mameeting anga achiitwa. And nhaurira yanga iriko ndeyekuti tinofanira kuita free and fair elections nekurespekta mahuman rights, kuita kuti nzirwe tsitsipanyaya chikwereti chatinacho. Zvino sarudzo yakabuda haina kubuda sekudaro, nekuti tirese tinoziva kuti maelections anga asiri free and fair. Saka zvaakureva kuti nyaya yechikwereti hatichakwanisi kubatsirwa kuti tiregererwe, chakuramba chakatisunga pahuro. Saka zviri kureva kuti upfumi hwenyika hausi kuzogadzika zvakanaka, kuti tiri kuona kuti pakaita kakubirana pamaelections. Saka vanhu vanonge vachiti ivhiyai nyama yanyu mugoche mhega. Saka kwatiri kuenda hakuna kujeka paupfumi hwenyika.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti mitengo yezvinhu ichatanga zvakare kukwira, dhora remunyika roshaya zvakare simba, uyewo inflation ichidzokera payo payakajaira pekuve pamusoro pedzose dzepasi rino. Vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvemaonero avo nekutora mhiko kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko enyu kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vakawanda vokurudzira SADC kuti itungamire nhaurirano kugadzirisa matambudziko eZimbabwe okonzera gakava pasi rose. Magweta maviri ainge asungwa achimirira nhengo mbiri dzebato reCCC dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi opiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mapurisa anoti asunga munhu ari kufungidzwa kuti anga achiponda vanhu muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurai zvakanaka vateereri ndikusemi na Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 Mpandula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akungahlala ngoba ngitho yenu officer in charge wase law and order uThapa uzobe usitshelile ukuthi uthe efika yena amaprinter atenfela lokhu wakhuluma nama-doctors nama-nesi khona esibhedlela lapho bakhonfirma futhi ukuthi yebo avele abantu laba we-under sedation bebengakwanisi ukuthi benze ama-interviews.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union, lezinye.
It is a betrayal of SADC, and more seriously, it undermines our stance in Africa for a country that wants to secure democracy. We have to uphold the sovereignty and the democratic practice in Zimbabwe if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Amaba laphikisa kwele South Africa aswala umongameli Cyril Ramaphosa ngokuya kuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa izolo. Incwadi yezicubungula ezomnotho welizwe zipha imbono etshiyeneyo ngesimo sezomnotho esibobuselizweni okwamanje ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethe idola leZimbabwe kaliyindawo. Zonke lezi ndawo indaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amagweta amabili umnumzana Doug Colchard lomnumzana Tapiwa Muchineripi ababotshwe izolo besetheswa icala lokuphazamisa amapolisa ukuqhuba umsebenzi wawo bamiswe phambi komthethwandaba namhla bakhululwa ngemva kokuhlawula isibambiso sebhili samadola emelika alikhulu. Amagweta lawo omabili athi abotshwe ezama ubonisa amapolisa ukuthi amalunga awe-CCC umnumzana Womberayishe Nende wakhethwa ukuba ngukansila emzini weGlenora Ward 27 eHarare losonele mkhuhlane bakusimo esibi sempilakahle ngakho kudingakala ukuthi bathole usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Abesisisi laba babikwa bethunjwe ngomgqibelo mhla kaMpandula banyamalala lapho behlukunyezwa ngokushaywa bazobonakala phandle nje kweHarare. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe legqwetha elimela amalungelo oluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Bethathile icala lokuthi balela amapolisa ukuthi akhulume nabantu labayana babe-abdakthwe ngabantu babesiza ngama-law enforcement. Kuthiwa amapolisa afika laphayana amagwetha athi abantu laba ngabasi-right ngabaphili so alikwanisi ukubabona. Yiko kuthiwa icala leli.
Lilibona njani leli cala abaletheswayo?
Akunacala la i-abuse nje ye-criminal justice system ebilobikhona. What is surprising ukuthi kwenzeka so soon after the Third Republic came in. Akunacala ngoba ngitho yenu officer in charge wase law and order uChapa uzobe usitshelile ukuthi uthe efika yena ama printer center lokhu wakhuluma nama doctors nama nurse khona esibhedlela lapho bakonfirma futhi ukuthi yebo avele abantu laba we under sedation bebengakwanisi ukuthi benze ama interviews wavuma futhi ukuthi uhambile wazibonela vele omunye ubelele omunye ubebonakala ukuthi u-under sedation although ubekwazi ukukhuluma so ukuthi after that yena wakwazi ukuthi abantu ngababothe ezibonele econfirmile futhi ukuthi abantu basezibhedlela iyo i-abuse ye-justice system le.
Ngiyabonga, sikhangela lapha kutshoni lokhu kumagqwetha amela ilungelo loluntu eZimbabwe.
Kutsho ukuthi phela sesethuswa ukuthi we should not represent certain people. Ngoba ukuba abantu laba bekungabantu bezanu akukhulu ugqwetha obezabothwa. So kuthiwa vele uma ukugqwetha ungathi usirepresent abantu laba ungamela abantu laba. Uzabotha.
Ye, ngiyabonga. Sikhangela abaphikisayo abebandla le-TCC abakhangelane lobunzima lobo sekusitshoni kibo nxa amagqwetha abo esebotshiwe.
Kutho ukuthi phela sebezafika ekhothi vele benganagqwetha. Ngoba iningi lethu lizabaleka phela kungathiwa nje kusekubotshwa umuntu we-TCC mthetho ahamba umele umuntu lo nizathi angikwanisi njani njani kangikho lapho uyabo kuzathisa abaningi. Ukuthi bangafuni ukwenza ama-cases lawo and kutho ukuthi-ke abantu be-TCC bazakwalelwa i-legal representation when i-constitution ithi bavunyelwe ukuthatha uloya we-choice yabo.
Lo ngunkosikazi Beatrice Mthethwa obekhuluma ecingweni loTapoka Ncube eseHarare. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo esithi lokhu kutsho ukuthi kusekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe, kubika uThuso Khumalo.
Embikweni awethulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa e-Democratic Alliance, uMnumzana John Steenhuisen, uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulo mkhosi kutshengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele-African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele-South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa ele-ZANU-PF.
We should stand by the people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy returns.
Kufanele sincedise abantu beZimbabwe kulela umbuso okhululekileyo, hathi lokho kwenziwe nguRamaphosa ukukhombisa ukuthi yena lebandla lakhe basekela kwephulwa kwamalungelo oluntu.
The ANC does not care about freedom, democracy and human rights.
Kunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla leBuild One SA uMnumzana Musi Maimane. Uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal.
Isenzo seRamaphosa lesi lihlazo ebantwini beSouth Africa lasemazweni wonke enhlanganiso yeSADC. Ngeke simise ukuza kwabantu beZimbabwe kuleli singabancedisanga ukuletha umbuso okhululekileyo.
If we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekule mibuzo eminingi ngemva kokuba kule nkokheli ze-Afrika ezintathu kuphela ezize mathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona abathini okwenze kube le nkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi le-Afrika jikelele phakathi kwezingamashumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso ye-SADC umongameli Hayende Hichilema wele Zambia engezanga kulo mkhosi ngesikhathi iqula le-SADC ebelizohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulolu khetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni ye-Justice and Reconciliation uMnumzana Webster Zambara uthi lokho kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zile mibuzo ngalolu khetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came in dream.
Indlela lezi inkokheli ezenzele ngayo amhlophe uMongameli Mnangagwa lokungezi kwazo mathupha emkhosini ocotshwa kwakhe isibonelo sokuthi kukhona abawusolayo.
However, most SADC countries have dignitaries there representing their governments.
Kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engehlukanisa leli bandla lelezano PF. Ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwaMongameli Mnangagwa, unobhala jikelele webandla le-ANC uMnumzana Fikile Mbalula wathi uMnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe baphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
We might have problems with ZANU PF, but in Zimbabwe, you must know.
Na simale ZANU PF okumnyama kubomvu. Othamisa lebandla labo asinyeke sidlelane labo ngoba badlelana labacindezeli.
We said the new liberals and the liberal agenda in the world. As the ANC, we don't subscribe to that. We are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezobusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane kungasetshenziswa dlakela okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Kulabantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhulumisane lamabandla aphikisayo ukuze enelise ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezizanceda uZulu kulandela ukugcotshwa kwakhe izolo. Kulabanye njalo abathi kumele aqhubekele phambili ebusa kwele Zimbabwe ngoba uvotelwe ngabantu abaningi. Omunye wabathi ukumele uMnangagwa akhulumisane labaphikisayo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Nxa bengasemukelekanga kahle kwabomhlaba baza kubona sokuswelakela ukuthi kube lokukhulumisana okuthile. So lokho kukhulumisana ngicabanga ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuvunyelwane okuthile, kumbe kuthiwe njengoba kubonisa ukuthi umkhokheli webandlela iphikisayo we-TCC uthole layo amavoti amaningi, okungenzeka ukuthi vele adlule wona akaMnangagwa. Kodwa kuhlupho ukuthi nxa kuhlalwa phansi izani izabifuna futhi ukuthi isalibambe esidukwini. Andisiyakhumbula isikhathi sikamgabe ukuthi kwenzakala njani. Kufuneka sikhohlwe ukuthi kuthiwa yi-new dispensation, kwenzakala ngawena leyana indlela uzabe efuna umdala ukuthi ahlale khona pha. Abe sesithi ke umfana babe besikelana isinkwa umfana ethole esincane kule sakhe.
Kodwa uMnumzana Kutamusanka ukubandla leZANU PF njalo lakuhlanganiswe ye-Forever Associates Zimbabwe uthi uMnangagwa uzakwenelisa ukubusa kahle kungakenziwa olunye ukhetho lukamongameli.
I-way forward yena lesiyenziwe. Abantu beZimbabwe sebekhulumile obuningi babo. Last election sasingela amavoti sesilawo kathesi. Last election kwakuyi 50 point. Kathesi kuyi 52.6, which shows ukuthi hayi umongameli is gaining popularity and abantu abaningi bayamlandela. So okumele kwenziwe ukuthi simnike ithuba ukuthi eqedise ama programs akhe awaqalayo. Asikhulumi akula language inclusive government. Leyo vela isikhulumi language naleyo. IZANU PF isiphiwe elinye ithuba lokuthi ibuse ngabantu beZimbabwe. So ngakhonokho yikho sikulandelayo, silandela ukukhunywa yi-constitution ukuthi abantu bamele bekhulume. And abantu sebekhulumile. So uyabusa uMongameli. Akula lokho ukuthi kuthiwa ama-SADC leaders akabuyanga. Lokhu kwenza ukuthi i-inauguration eZimbabwe ihlupha ngokuthi alikwazi ukuthi lisethe i-exact date ngoba labe lingakwazi ukuthi abe-opposition bazahamba yini ku-court, linaseli-invite amanye ama-president. So ikujumana nje. So we can't expect many of them ukuthi bebuye. We expected ukuthi abalutshwane bona labo bebuye. Kodwa ukungabuyi kwabanye laba kutsho ukuthi akula legitimacy, akutsho ukuthi ubaba kawinanga. Uwinile, siqhubekela siya phambili.
UMnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi uMnangagwa kasoze aguqule lutho kwele Zimbabwe.
Kabala capacity yokuthi ba-revive economy. So abantu beZimbabwe baqhubeka behlupheka. Isikhathi sezulu sesiyaqala, ipatronage yezanu iyaqhubeka. abantu siyazi bazaphiwa inhlanyelo yomumbu la ma fertilizer labo abangabezano yikho kuzaqhubeka kuthiwe i-development otherwise okunye akukho sibili abazakwenza okutsha ngaphandle kokubana amasela azaqhubeka etyontsha o-gold mafia la kwezinye indawo nje ze-economy ezisaphila ukutyontsha kuyaqhubeka yiyona ingoma ezahlatshelwa kusiya phambili.
Umnumzana Tabanginare olandela ezombusazwe ekwele Melika uthi umhlaba wonke jikelele uyakwazi okwenzakala kwele Zimbabwe.
Loba ke umnumzana Mnangagwa esezigcobile ukuthi ebe ngumongameli weZimbabwe akutshintshi ukuthi umhlaba wonke uyazi ukuthi ungene ngefeja-feja ukhetho lwangkhona lube lukhetho lwefeja-feja. Lapho okuphume kuthiwa uwinile ngamanani athile kodwa kungela bufakazi bokuthi uwine ngalawo manani. Ngakho ke indoda esebunzimeni nginxa yokuthi abantu kabamthembi kuthi ke labo abamsebenzelayo kuzano TF kuyamele begide kakhulu begide njengestandard ukumthabisa bebe lokho bemkhumbuza ukuthi wanqoba loba nje umhlaba wonke usazi ukuthi kanqobana. Eliphikisayo LCCC kukhanya lizazama ukuthi liye kusadak la AU, isadak ayikalethi ireport yayo yokugcina, final report echo ukuthi ikhetho lohamba njani.
Unare uphinde wathi kukhanya engani inhlanganiso ezinjenge African Union seziphelule ngamandla ngokwenzakalako leZimbabwe.
Kukhanya umpresident Chilema weZambia umeceleni yena ofisa ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ehlukeneyo. Ubunzima nje ukuthi SADC le AU yasaqinanga kangako. INigeria ivela kuma elections ukhetho olwaba lobunzima futhi uPresident Tinubu wangena la kungani kangenanga kuhle. Kuthi ke elegoli iSouth Africa 2024 ila ma elections. So asazi ukuthi bazayenelisa yini ukuthi bengenele endabeni yeZimbabwe. Kwele economy angiboni ukuthi kuzaba khona ama-investors abuye egijima. Ngenxa yokuthi nxa abantu besithi kutshontshwa amavoti, abantu bacabanga ukuthi le mali yatshontshwa. Ngakho-ke kuzaqhubeka kugejwa i-lithium, kugejwa igolide, kugejwa i-platinum. Yizi izinto engxenye ezizaphongunceda i-economy.
Awaziwa ukuba kuzakwenzakalani eZimbabwe kusukela izolo uMnangagwa agcotshwe khona ukuba ngumongameli weZimbabwe. Abaphikisayo baqhubekela phambili besithi watshontsha ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingoKip Stube. Kule ngcedi ezicubungula ezomnotho ezithi kumele leZimbabwe liqhubekele phambili lisebenzisa idola lelizwe loba lilesi sindo esiphansi. Kodwa abanye bathi lokhu kuzakwenza abantu bedonse nzima elizweni. Kubika uBathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu izolo egcotshwa eHarare ukuba uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili esebenzisa idola leZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngezinye ingcwethi ezithi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ndawonye ledola leMelika kubalulekile. Isizathu kuyekuba inhlelo eziningi ezikahulumende ezimunyethwe ku-National Development Strategy 1 zenziwa ngemali yakuleli. Umnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi ecubungula ngomnotho welizwe yena ke uthi kungaba liphutha ukuthi kulahlwe idola leZimbabwe.
Okubalulekile esimile esinanzelele lapha yikubana kungani eqonqosele lokho ukuhlala kwezimdola noma nje sibona nje ukuthi isimo somnotho singathi seyame kukhulu emalini yaphandle ku-US dollar. Lelo kubani elizwe lethu vele lihleli libelethe izikwelede ezinkulu kasibolekwe ngemali ye-United States eziyi-US dollar. Ngakho-ke singavele sikhiphe izimdu kutho ukuthi lama-interest esiwabhadalayo ngale kuphulela ama-tax kusenzele kube nzima. Inhlelo eziningi ezikahulumende ziyenziwa ngemali yakithi.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho uthi okumqoka yikuba uhulumende aphe abantu isiqiniseko ngedola leZimbabwe.
Kodwa into eqakathekileyo, into efunakala i-confidence. Nxa ama-businesses engaba le-confidence, hayi ngiyethemba ukuthi bayayithatha i-RTGS. Kuzafuze lakho uhulumende laye etshengisele through i-auction system So into uhulumende kumele ayilungisise kuqala indaba ye confidence abelungisise ama institutions ama abantu bebele confidence kuma institutions kungaba njalo akulandaba lokuthi sisebenzisa iphi currency singaze sibize ngelipibizo singaze siphinde sithi izimdola
kwelinye icele izisebenzi zikahulumende kanye labaphila ngokuthengisa bathandabuza ukuqhubeka kwedola leZimbabwe. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uthi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe kuchaza ukuba izisebenzi zikahulumende ziyaqhubeka zincindezelwe.
Ivele kusukisela ngo-2018 la abatshontshela khona i-$540 US dollar babeyihola izinto kuzisebenzi zahle zabambi. Izisebenzi ezigqoka ama-uniform, izicathulo zitshekile, ama-uniform athungwe ngehala engafanani lelembu. Konke lokhana kutshengisa ukuyanga bezisebenzi zikahulumeni. Angisakhulumi ngalezi-ke okumele zigqoke kuhle ababalisi. Izinga lezisebenzi selivele selawa, kusela muntu obanakayo. Pho nxa sesikhangela ukuthi sokungena uhulumende omutsha, akuyasitshele ngokuthi sizabe lokhu esihola i-RTGS. Ngezinye indlela vele kalandaba lazo izisebenzi.
Unkosikazi Melissa Mpofu, isakhamuzi sakoBulawayo, ophila ngokuthengisa, uthi ukuze baqhubeke bekubhizimusi, bazaqhubeka bethengisa ngedola leMelika.
Siyananzelela ukuba uMongameli uthi ibhondi lizaqhubeka likhona, kodwa ke thina sizaqhubeka sithengisa ngeForex kuphela, ngoba ngeke senelise ukuhlala sikubhizimusi nxa sithengisa ngebhondi. Kubuhlungu kubathengi abahola iRTGS, kodwa akula ngenye indlela ngoba sihoda ngeForex. Ekusidanisayo yikuthi sizaqhubeka sigijimisana lama rates as long ibhondi likhona, okutsho ukuthi thina ama-prices ezinto selakho ukuhlala ekhwela njalo nje.
Isilinganiso sokuthenga idola elilodwa eleMelika emkambo kahulumende lime kumadola aphezu kwenkulungwane ezine lengxenye, i-$4,604, kodwa emkambo omnyama idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane eziyisikhombisa, i-$7,000. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabatsha abathi baza kuya kwamanye amazwe kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo, ngoba kabalathemba lokuthi kuzaba lenguquko kwezomnotho lokunye okubhekane labantu kweleZimbabwe. Kodwa kulabanye njalo abathi kabayindawo. Kubika uTopias Mutsingwa.
Ekhuluma emkhosini wayizolo wokugcotshwa ukuthatha isikhundla sokukhokhela ilizwe okwehlandla lesibili, umongameli Mnangagwa uthembise ukulungisisa udaba lomnotho lokumanyana elizweni. Kodwa iningi labasakhulayo lithi ukuqhubeka kombuso owezanu-PF ukutsho ukuba lenhlupho ababhekane lazo zizaqhubeka, ngoba bengelalo ithemba lokuthi uhulumende lo angaguqula indlela abaphila ngayo nxa wavele wehluleka eminyakeni emihlanu edluleyo. Umqoqi Ncube ngomunye wabasakhulayo abathi ababoni okutsha okungalethwa nguhulumende osebuyele embusweni.
Yebo, ye ukhetho lwenziwe, kodwa kungazathi impumelelo yakhona kayicaci, kayela khanda, kayela msila. Ngakho akula sithembiso esicacayo esingabona ukuthi kungasilethela iZimbabwe entsha engasiphilisa kangcono, singaqathanisa lale iZimbabwe esikiyo. Ngakho mina personally ngithi ngingasuka eZimbabwe ngiyedinga amadlelo aluhlaza, ngisebenze, ngithole ukuphila, ngithole ukusebenza ngcono.
Ukukhanya Previous Moyo ngomunye othi ulesifiso sokuhlala ekhaya kodwa akusavumi ngomumo okhona.
Iminyaka leyi emihlanu ebuyayo kungabe kungaba lotshintsho na? Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma betshiye ilizwe lakithi. Kodwa nxa kungaya kusihla kusiba ngcono, kuyisifiso lami sokuthi ngihlale ngiwandawo elizweni lakithi.
Lanxa kulabaningi abacabanga ukuya kwamanye amazwe, kulabanye abathi kabayindawo. UStacy Mthombeni, umlimi osakhulayo, uthi akhona amathuba kwabatsha okuzithuthukisa.
Yebo, ngiyazwisisa nxa abanye bamvesithi bafuna ukubaleka kuleli ngoba komile eZimbabwe. Kodwa abazibuze ukuthi abaphumelelayo ontanga bakwenza njani. Ayisikho wonke osakhulayo othola imali ngendlela zobusela lobugwelegwele. Baningi abalamabhizimusi asemthethweni abaphila impilo emnandi. Mina ngithi masidingeni ezinye indlela zokuzikhipha ebuya ngene singameleli ukwenzelwa izinto nguhulumende.
UBelinda Cele omela amalungelo abasakhulayo uthi kumele beqaphele abatsha ngokuyahlala emazweni achiyeneyo.
Izimali ezibhadalwayo ukuthi abantu bebe lama etiquettes, lama visa, lama risks ekubhadala ama agents. Imbonani amanye ama processes lawa esiba le confidence to invest our hard earned savings. Ngabe ngayiseva ngayenza ibusiness engakwanisa ukuphilisa wena lemuli yakho. It is a truly very support of my indigenous.
Wengeze esithi abasakhulayo kumele bebekezele ngoba kuzalunga lapha eZimbabwe.
Njengezizwe zonke kulesikhathi sokukhuphuka, kulesikhathi sokuba lokungahlaliseki kuhle elizweni. Kungathi ke abadala bathi kungapheliyo kuyahlola. Mina ngiyintanga ebona ngani akusoze kufe kunje elizweni leZimbabwe. Isuku lethu liyeza kungani ontanga bengaba le patience.
Ingcwethi ecubungula indaba zomnotho ekunhlanganiso e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Ncube, uthi lizabhidlika ilizwe nxa abasakhulayo bengabaleka eZimbabwe.
Njengalokhu umbuso okhona ungabanakekela abatsha, kungabonakali futhi lokuthi ilanga lizaphuma phakathi komnyama onje, yikho phela sebesuka sebesiya kwamanye amazwe kuyazama ukuphila, ngokuba nxa engahlala khona lapha alinde ukuthi kuze kube lenguquko. Akula lutho angalwenza, ngeke aphile, ngeke abhadalele abantu bakhe esikolo, ngeke enelise lokuchata nje lokho. Ngakho ke kutsho ukuthi ilizwe liyadilika liyaphela, ngokuba nxa abatsha bengasekho akulantwe ngalunga elizweni.
Abohlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency bethule umbiko nyakenye othi kulezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezifika phose isigidi 908,913. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zisithi inani labantu laba lifika izigidi ezine 4 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kulo wesilisa omiswe phambi komthethondaba kamantshi eHarare namhla esethuswa amacala okubulala abantu abahlanu abahlala emigwaqweni ngokuba gongoda angamathe andubana abahlinzi waphinda wosa inyama yabo wayidla. Amapolisa athi uThando Lwenkosi Ndlovu ubotshwe ngemva kokubulala umuntu wesihlanu eHarare izolo phakathi kwensuku ezisithiyangalombili. Athi njalo ngomnyaka ka-2020 uNdlovu wabulala abantu abathathu kobulawayo ngendlela efanayo wasebalekela eHarare. Ubehlinza abantu laba ngamambodlela abuye asike amaphambili abo. Umsolwa utshele inkantolo ukuthi uyavuma wonke amacala, ngakho ke ingajoni idlalisa isikhathi sayo. Ulive Talk namhla kuhlelo The Connection sifoka labatsha ngokumela kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge Southern African Development Community, i-African Union lezinye. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare eNational Sports Stadium. Lingakhohlwa ukusixhuma lisebenzisa i-imeyili yethu njengenhlala yenza njalo lokuthi lisithumezele imilayezo elifisayo kumakhalekhukhwini wethu phela othi +1 202 465 0318. Liyasithola njalo kuwebsite www.voindebele.com. Hayi ke olamhla kwanele zulukandaba woluyivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.